kuuya kwemutungamiri uyu ari kubva kuUNDP chinhu chakakosha zvikuru kunyika yeZimbabwe, kunyanyanyaya takatarisana nemaelections. Tiri kutarisira kuti nhaurirano kana kuti kukura kwavanenge vachiita nemapoka akasiyana siyana kusanganisira hurumende zviri maringe nesarudzo dzatakatarisana nadzo idzi, uyezve kuti zvingaita sei kuti nyika yeZimbabwe iwane utongo hwejekerere, uyezve kuti ikwanise kuvandudza upfumi hwenyika nekuti iyo nyika inge inobudirira. Saka tiri kuona kuuya kwavo kuri chinhu chakanaka chose, uyezve tinotarisira kuti vachawana information kana kuti mashoko avanoda kuunganidza anovabatsira kuti vaone iyo United Nations kuti nyika iri kuenderera mberi here panyaya dzeutongo hwejekerere kana kuti iri kudzokera kumashure.
Vari kuti vari kuda kuti vange vachibatsira Zimbabwe, vangabatsire sei veUnited Nations?
Chokutanga, ndingati nini, takanzwa mutungamiri weZimbabwe Electoral Commission vachiti iwo pane bhajeti yavakanga vakapa kuhurumende inoratidza kuti hurumende ingangotadza kuvapa mari yakakwana kuitira kuti maelections aya aitwe. Saka tinotarisirwawo kuti zvikada pavari kutaura navo vaacampaigner nharotinodzaso dzichasanganisirawo kuti United Nations ingabatsire sei kupa maresources kunyika kuitira kuti tikwanise kuwana mari dzakakwana dzokuti election yacho iitwe. Uyezve ndingati nini, technical support
muri kusangana nawo here seZimbabwe Election Support Network?
Takasangana nemamwe emasangano akazvimirira. Tichakwanisa kusangana navo musi weSaturday, musi wa17 March. Saka tinotarisirawo kunzwa kubva kwavari uyezve nokuvapa andingati mashoko atinofungidzira kuti ndo vanga vake nyika yedu yeZimbabwe.